Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 25, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanopa maonero akasiyana-siyana. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa nenguva kuti vange vachipinda munyika vachinge vaine hama neshamwari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosaina mabhiri 50 kuti ave mitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanoti kunyangwe mamwe makisimusi emakore adarika aive akaoma, yegore rino vanoona seyakanyanyisa kudarika dzose. Asiwo kune vamwe vari kuti kisimusi yegore rino huchi chaihwo kudarika dzimwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mukomana Bazera vatatenda mutemeri vanogara kuGlen Nora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Christmas yakadhaka kwamwe. Wozi haatorera kana sendi, wozi ndo zvakatobhakisa Christmas. Amari ndo inotoita, inotolida pazvinhu zvese. Hachicha ungaita usina mari. Hakuna zvimwe zvinhu zvakaita. Ndingatambe kana wishu here kana kutamba maflau. Kana ndina mari hapana zvandingamboite, ndotoida mari kuti ndizvire sei. Wozisu totofara nekurova mabhiazi nekuita seite, saka hapana.
Havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina.
Ndoba tukutoti pakatoi pabamunini because maChristmas adarika yakaya angatori nani. Kana kuti zvinhu kuoma, kana kuti zvinhu kudii, asiro maChristmas edu atinoziva. But echingoitirawo vana vedu vangoinjoyawo Christmas because vanonga vachitoziva kuti izuva rinoita sei, rinotongofarwa.
Asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda.
Ndikati yakanyanyodhakwa, kudhakwa yakadhakwa but handikazoti yakanyanyisa stereko. Considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo. Munhu ndikanzwa munhu achita kuti yakadhakwa ndomunzwisisa. Kozini kwandiri yakadhakwa but ndenichigira, ndenichienda kubasa. Side kwangu ndichitaura zvekwangu, iri nani.
Kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare, vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri, kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira. Kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo. Kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuRoadport nepambare musika, vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana-siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanosimbobhadharisa. Havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe.
Rangotsiya nini mangu madezi womishana hazvo. Mangotanga kaisa mari mumwe.
Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanozikamwa samai nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Kana hatina mari takatotadzawo kuenda kumamisha nenyaya yekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira kudzi mari dzidzo nokuti hapana zvingazvinakidzaka kuti mwana achidzingwa kuchikoro isusu takafara paChristmas. Saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland South vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu, mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro, vamwe vanoti nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu pamiganhu yenyika zvakonzeresa mitsetse yakareba zvokuti vakundikana kuti vange vachitambira zororo rekisimusi vari kumusha pamwe chete nehama neshamwari sezvo vaswera vari pamiganhu iyi vachiedza kupinda munyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva nemusi wechina svondo rapera, miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge, Nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvezve semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Thandiwe Sheleni avo vakau Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe weRamakhwebana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time tauya panapa tiri paBotswana border site tokuda kuprocedure kuti tikose tiende kusum site. Think you one munhu ari todhindi saka queue yacho yakakurisa zvisingaiti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tinozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvokuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post hapana chiripo zvekare kuna vanhu. Aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Toza yanofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva inwe yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Pabhodha reRamakhwevana replumtree ndo yanga yakakurisa mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana-sanga. Mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka, anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Zvazvino zvakati afektawo izvozvo kuti mabhazi isu asafamba achinodzoka nenguva rozodzoka kwave mangwana.
Asi vaHebert Manunure avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwaoni zuro vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya kunetsa, vanhu vari kubatsirwa zviri fast ngoti chete vanhu ndo vakati wandezvo vati
izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kwebhodha replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamigano yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamuganhu weRamakhwebana kudivure Botswana vamusele musele vati vanhu zvuru makumi mashanu ni mazana matana atuani makumi mashanu ni mashanu kana kuti 60,655 wakabuda mwenyike Botswana kubvane musi wechina svondera pera kusvika nezuro mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo. Vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange tichisangana nawo, kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamuganhu weRamokgabane vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa muganhu uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total, there were 5,400
motokari zvuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa muganhu wedu weRamokgabane mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya, motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira dzakarerekera. Vakare mara munyika vakurudzirwa kuzvibata munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva, vachikurudzirwa kuti vasikanodoro rakawandisa pamwe nekusatora zvinodhaka sezvo izvi zvichizogona kukanganisa utano neupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sezvo veruzhinji vari mubishi rekugadzirira mabiko munguva dzezoro rekisimusi negoredzva vanorwira kodzero dzevanorarama neusope, ama Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro, sezvo zvinodhaka zvichikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Ivi vanhu vane albinism vanhu vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvowo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana-siyana. Saka kurudziro yandiri kungopfa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa, izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga, nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira, tofara takatarisa ramangwana, takachengetedza upenyu hwedu, tisingapindi mukudhakwa, tisingapindi mumadrugs, tisingaiti overdrive, tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazi kafanika mabhero.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwashe Dewa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezuro reChristmas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona zinawanzo itika nguwa zakafana ni idzi ngati pana nei mkana kana tishifamba ni zimotikari mumu kwa kwa tirege kungo manya shaka purikiza mwero shimwe chakunonye ya kukuru zira ngati gei kuzadzisa motikari zedu kupurikiza zinofani la kutakura
mwenyori muofisi ya gurukotare masingo Dr. Admo pasaka ambu wabanoti munguwa ezo rororeki simusi pano itika shaka wanda mimi kwa kwa kusangani selakura sikiru wane upenyu
ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti muri vana vaende kuchikoro
vaCosmas Mvuto avo vanofamba neweuche uye vanobva kuMidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rekisimusi sezvo vakaitirwa kisimusi nekambani yera naka pamwe nesangano recover of ambition musi wemugovera kusishavane
sizedu ndaiona zvakanaka Christmas yedu ndaiona yanaka nyika ini kusati kwangu ndaiona semunhu akaremara ndadiona hangu zvakanaka vatapuwa mabhuku magrocery hembe nezvinhu zvekushandisa zvechrismas sevanhu vakaremara
mumiriri wekambani yeranaka necalvary amaitisi machai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka
takamiririra nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nezvirema tiri kupa vanhu Christmas asi Calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kufara pazuva reChristmas tinopa nhumbi tinopa grocery tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama vanotambura vese vachibatsirwa ipapo
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika ndakamirira Studio 7 Masvingo ndine Godfrey Timba
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vaurayiwa mukusagadzikana kuri muMozambique zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nedare repamusoro munyika iyi nemuvhuro kuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo. Izvi zvakaziviswa nechipiri negurukota rezvemukati menyika. Ndege inotakura vanhu yerudzi rweEmbra iri pasi peAzerbaijan Airlines yanga ichibhururuka kubva kuAzerbaijan ichienda kuRussia yadonhera pedyo neguta reAktau muKazakhstan nhasi yakatakura vanhu makumi matanhatu nevaviri pamwe nevashandi vashanu. Izvi zvaziviswa nemapurisa emuKazakhstan ayawedzera achiti vanhu makumi maviri nevanomwe vapona mutsaona iye. Varume vanga vakapakata zvombo vauraya vanhu vangangosvika vatatu nhasi muHaiti mushure mekunge varidzira pfuti kuchikwata chevatori venhau vanga vachitora nhau pakuvhurwa zvakare kwechipatara chikuru cheveruzhinji chemunyika iyi chiri muguta guru rePort-au-Prince. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Ivan Zininga weStudio 7 anoita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vari mufundisi wekereke Praise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva rezororo rekisimusi iro rinokosheswa nekupembererwa mune dzimwe nyika nenzira dzakasiyana-siyana.
Vari Christmas izva rinokosha chose kuvana vepasi pano nekuda kwekuti zva ratiri kutenda Mwari nekuda kwerudo rukuru rwavakaratidza kwatiri mushure mekunge munhu atadza pasina muripo pasina zvaigona kuitwa netsitsi dzake kwakuti pamwanakomana wake Jesu nomusi waakaberekwa Mwari kuti rangarira isu vana vavanhu kuti Jesu abereke panyika ino.
Zvii zvikuru zvinenge zvichiitwawo navanhu mukurucherechedza zuva iri pasi rese?
Mucherechedzo mukuru watakapiwa naMwari ndewekupa rudo, kupa kutambanudza. Mwari wakatidzidzisa kuti rudo harusi rudo kusvika kupa. Saka chinhu chatinonyanya kutarisa kupa, kana tichitaura kupa zvikuruva mari chete, tinogona kupa taimu yedu kuenda kunogezesa vaya vaya machembere vaya vanisina kana umwe chete anovarangarirawo, tinovabikirawo, tinogona kuendawo kunobatsirawo vamwe kuita zvavari kunida kubatsirwa kuita vasina munhu anochivabatsira. Vanogonawo kutengerwa, munogonawo kubatsira nekupa zvekupfeka, zvekudya, munogona zvakare kubatsira nekungoenda kunoshanyira vaya vasingashanyirwi. Zuva rekuratidza rudo nemito yakasiyana-siyana izuva zvakare rekuungana vana vaMwari vachinamata vari pamwe chete vachitenda Mwari nekuda kwerudo rwatakarakidzwa naMwari urwu.
Makanga muri kumusha ini makambofamba muchiona zviri kuitika. Krismasi yaisiitwa kare iya vanhu vachigadzirira ichiitwa zvinogara zvakadaro neyaveko nhasi, zvichiri zvakafanana here?
Kwete, hazvisina kufanana, zvinhu zvakachinja. Vanhu zvinhu zvakaoma kumba, unoona kuti zvinhu zvakaoma chokwadi. Handiwo maKrismasi ataisiziva, handiwo maKrismasi ataisisangana tichirasika miswe nemufaro, tichidini mafidyongo namachikichori. Vanhu vanongotovavarira kuti daiwo musi weKrismasi vana vangu vangwanawo kudya kuri decent kwakangonaka ukwemusi iwoyo, kureva kuti zvinhu hazvisina kumira mamirira zvazvakaita kare.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunhare kuMinnesota naEvans Sininga weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina nechipiri mabhiri makumi mashanu kuti ave mutemo, kusanganisira bhiri runotara shiri yegondo yerudzi rweBald Eagle seshiri inomirira nyika yeAmerica, pamwe nerimwe bhiri runorambidza nhengo dzeparamende kutambira mari dzadzo dzemudyandigere kana dzakambobatwa dziine mhosva dzadzinenge dzakapara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi mukuru paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti danho rakatorwa navaBiden iri rakanaka, vachiti richabatsira kuti nhengo dzeCongress dzisapara mhosva, izvo vanoti zvichazobatsira nyika mune remangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rokusaina mitemo inosvika makumi mashanu vasati vazopa masimba kuna vaDonald Trump musi wa20 January. Vanenge vazvigarira pasi navamwe vavo vakavaona kunaka kwazvo zvakaita somutemo unoisa Bald Eagle, shiri yei yatinoona yakamirira paAmerica pazvikwangwani zveAmerica zvakasiyana-siyana, yanga isiri pamutemo wenyika yeAmerica, constitution yeAmerica. Pari zvino pano wakazviongorora akazvitambidza wakuvakuru zvikazoonekwa kuti aiwa shiri ngainge iri pabumbiro romutemo weAmerica kuti ndiyo yakamirira America. Zvinova zvinhu zvakanakira nyika. Zvozoita zvekare mumutemo wasainawo kuti vashandi vehurumende, mamember of Congress vaivaya, kana pachinge paonekwa unenge aita mhosva, akabatwa nemhosva iyoyo, akazorega basa, zvingava zvokuchembera kana zvokudzingwa, haapuwi mudyandigere wake, pensheni yake, zvinenge zvichidzidzisa vamwe vanenge vana mabasa iwayo navamwewo vasina mabasa iwayo kuti aiwa, haufaniri kupara mhosva kana uchida kuzopiwa pensheni yako nehurumende.
Munoona nyika dzakadai seZimbabwe neAfrica dzichidzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno, vaBiden vaakusiya mabasa?
Vanofanira kunge vachidzidza zvakawanda chaizvo kuti pamakore avanenge vachitonga zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kuonekwa zvakanaka. Paunozondopedza basa rako, zama nopaunogona napo pese kutarisa zvinhu zvinenge zvakanakira nyika zvoiswa pamutemo, woona kuti wapedza basa rako zvakachena kana kwakuino uori So hukupatika tisu penje ni wano wanengwa para moso wa mungu rumende wazi isa pa mtemo kuti izi unoza telera handini kuti aite zino sakaita se izi nukuti zakana kiranyika.
Wanga wari nyanzu mnyadzo shukujizana kwe zimwe nyika pasurose pamwene shumatonge ruwe nyika wachidzidzisa pa DeVry University muno mu America mchinafundo Elliot Masocha wachitawara na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 vari mu Ohio. Yave nguwe nye watereri yukushita uramoga za muna ufunga.
Kuna urumende Zimbabwe. Zoku betere iko kushunguru za vana zavo bari kukenda kujoni kuno tsaga. Kuraramisa wabereki vavo. Munyika amuna mabasa. Urumende yakataza kugadzira mabasa. Kuti vana vashande munyika. Ya kutevera zeva na wale mdiaspora wakabata kashuga kako. Netumafuta tokuno pao mai kumusha. Motore wotore wapaboda. Saka nyika yacho na chaizu chaizu. Ndeo kuti vana vachita sei. Vanuvarara mesei, vochirara masei.
Christmas paka uma, nenye kuti pokubata pacho nakando paka iyo. Saka, ngodaro daro zvongo tu kangopinda pano mwa kangotuwo. Zviro zvitatu pamunogona kurama se hayo hala chimunomi yakauya. Ah, mabhanza nakubikwa menu kusezvo vanga kuti promisa gurusi kuti tisatawana gurusi riri pamundo kuti kuti uwana kudi kurarama asi ah paka toipa. Asi hazvisizvo zvangoitika kana makore asi asi ko zvino ah paka uma pa.
Studio 7, Studio 7. Mozambiki ndakambo kutaurira kuti tagumbuka varume. Tataida kuza edu ndeche kuti mutuzireo vana Zimbabwe nga wabude mu Mozambiki. Hatizodi kunzuita kawuraya vanhu veku Zimbabwe. Budai vana Zimbabwe muende Zimbabwe kwenyu uko munangagwa kutsvagirei pekugara. Kutangira kumushungwe uko. Kuchimoyo budai maZimbabwe ni mumbo enda kunyika kwenyu. Toda kugazirira nyika yedu isu. Bobudai tatato kutaurira so mchazoti vana Mozambiki havana kutuza. Vese vaivote so vaya budai.
Studio 7 ni mangwana ni mangwana ni marara sei mamuka sei kwa muri kose koko. Tindori panao ye Constitutional Court ye kuMozambiki. Zirutonya sakura tiza kuti pachena kuti chitsotsi cha waruputaura. Pakutanga wakataura utichapa wina ni 70%. Apa wakuchiti 65%. Saka 70 ni 65 ye chokwa dinde ipi ipapo. Kazuri pachena kuti apana chokwa di. Ima numbers ye kutsagiriza. Hapana chokwadi. Asidai kuri kuti nyika dzimwe. Ndopa dzirungo ratidzawo kuti nyika dzacho dzakazarawo nouori. Dai nyika dzechokwadi mavhoti aisafanira kutambirwa zvechose. Chaifanwa kuitwa ipapa kukurudzirwa kuenda ku fresh election. Kana kuti opa venansi yemunhu akawina nyika zviri pachena. Kuti Venancio ne namba dzavari kutaura idzodzo 65 hakuna nyamba dzakadaro. Hakuna inamba dzaungoda kuti iwo wangotore masimba. Venancio ari kuzivikana akawina ne 53%. Ndizo namba dzacho. Iye chapu wacho ndiye ane 24% dzawapa Venancio idzodzo. Saka zviri kutozivikana nyika yose.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisana nezvezuva rekisimusi iro rapembererwa munyika pamwe nedzimwe nyika dzapasi rose nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupembererwa zuva rekisimusi, vamwe vanoti vane maonero akasiyana pamusoro pekupembera kwavaita nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa kupinda munyika kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari. Tamba tashuka kumagumu echirongwa chedu ndi chukushuira izuara kanaka rekisimusi. Anokonika ene mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusiamu ina Gibbs Dube.